dafara nekutitokona kuti direction yavakuenda yakasiyana nenguva dzapfuura zvii pachena varikuedza kudhira nenyaya dzeexpenditure kushandisa nekutambisa mari kwaisamboitika kudhara varikuedza kushanduka maitiro avo zvii pachena varikuedzawo kudhira nenyaya yecash crisis nekudhivhaidha kwavaita maaccounts enos maRTGS nekuringfensa foreign currency zvii pachena pavakaya kuno kuamerica mainvestor anga achivaudza kuti kana tichiisa mari yedu muzimbabwe inobuda sei and vari kuedza zvikuru kuti varingfense iwayo madhola anenge achipinda kuti kana achipinda kuti akwanise kubuda akwanise kushanda muekonomy
chimwe chezvinhu chamafara nacho chingaita sechipi
chimwe chandafara nacho ndechekuti focus yavo ndingati main focus yandafara nayo ndeyekuda kudhila nayo nenyaya yezvikwereti and vapa timeline yekuti I think 6 months to a year vanenge vaakuedza kupiya mari yazezvikwereti chikwereti ichocho ndo chiri kukanganisa abhiti chedu kuti tikwerete imwe mari nekuti futi investment ipinde munyika saka ndafara zvikuru ndichivanhu vavachitaura kuti vachirikomita kuti vachatageta zvikwereti izvozvo zvinezvoriated kune zvikwereti is kutata kwavanenge vachiita expenditure ndafara futi kuna kutagira kwavari kuita kuattracta tax revenue nekuwidena net yedu yetax pakuwanawo matax kubva kuinformal sector because iyo zvino informal sector inenge yatokura kupira formal sector saka tax chayo yavaisai on matransfers ichabatsira zvikuru hopefully mari yacho kana ichipinda vanenge vachiishandisawo zvine musoro
mungatiudza kuti chamusina kufara nacho chii
chandanyanya kusafara nacho inyaya yekuti mapolisi avo both fiscal nemonitory yabuda ndiri kunyanya kundova bias towards export sector vari kunyanya targeta export sector sikuru and I feel nyaya yedomestic production neconsumption hazvina kunyanya kubuda zvandaa ndichida kuti zvibude kupiratiza kwacho kana zimbabwe iri kuda kuita middle income economy by 2030 middle income inobva pakwereta kuita vanhu mari tichitenga dzimba tichitenga mota and so on and hatikwanisi kudaro kana tichanza foreign currency US dollar inoomesera maconsumers and inoomesera futi madomestic producers
munoona sekuti nyika ingabudirira here nenyaya nemari yokukwereta
pari zvino hatibudiriri nenyaya yekuti tine zvikwereti zvakawanda ivo varidzi vemari vanokweretesa vanenge vada kuona kuti tichaita sei I can say over the next year pakustructure zvikwereti zvedu nekubhadhara maareas ezvikwereti vasati vatanga kupa zvimwe zvikwereti pamwe tingawane mari kune machinawo nevamwewo but mari dzacho dzee dziri shoma
kana makatarisa zvavataura zvese nezvirongwa zvese zvavati vari kuda kuita munoona sekuti zvichakwanisa here kusimudzira nyika kuti iende mberi tichienzanisa nezvairi pari zvino
tichatanga kusudurudza nyika mbichana tichaonawo pane mavhiki anotevera kuti maketi inoreacta sei maindastry anoreacta sei mainvestor anoreacta sei on its own mamajures avataura not enough chiri kudiwa munyika yezimbabwe in addition to mamajures avari kutaura is comprehensive mareform on doing business